Amai Agnes Pondo avo vanogara kuAdha Transvaal kwaOdzi vachiita basa rekutengesa huni muguta reMutare vanoti gore rino ra2019 range ringori remarwadzo oga oga uye hapana chitsva chakanaka chavanotarisira mugore ra2020
pese vachimbotirerukira va totiomera chako goizvi zvitaundobhadhara $50 nizegore rinouya hapana zvitori nani totarisira kutoti hatisinamboona vakuti zviri kudzika here zviri kutoramba zvitendemuteri
amai Lusinyika vekwaOdzi kwakare vanoti vakatarisana nenhamo nematambudziko akawanda mugore rino ropera pasina zvakare chiedza mberi chiramangwana rakanaka kunze kwekuti vawanirwa mabasa emaoko ekuita nehurumende
tine vana tine maschool fees hatina chiro chetukuva kuti tisi tegere kutengesa huni zvinonzi zvingatengesa izvi tieta kutoapuraya chihure saka totoona toti kuya kutengesa kuno kutengesa huni tichienda zvitori nani dai 2020 tapuhwa maprojects ekurima magadheni hatina mvura abda yakaomerwa haina mvura kana chichii
vaelaisha musabayana vanoita basa rekuenda kunze kwenyika vachitenga nekuzotengesa zvinhu zvakasiyana siyana vamusabayana vanochemawo nenyaya yekukwira kwezvinhu munyika
gore ra2019 rakari gore rakaoma chaizvo akakazara nematambudziko isi mapraisi kukwira izenga rigore raka rakaoma maschool fees aya tati kushupika chaizvo 2020 kuna kwangu zvangu ino mabhuriko aleaders adai wabatana
vashe mutogara vanoita basa rekugera bvudzi mamutare vatogara vanoti igaro ziva kumunhu wose kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka panyaya dzezveupfumi
tozviziva kuti zvinhu zvakatooma saka zvinhu zvacho kana zvakamira zvakadai hatina gore rino racho harina kana kumbopera zvakanaka because hatisi kufara taiziva kana kuti inonzi krismasi chai chai tairya zvinonaka but izvozvi zvatikoswera nenzara kudye mangu
muzvare Virginia Sibanda ndemumwe mugari wemamutare vachiita basa rekusona nekutengesa mbatya kunyanya mayunifomu emhando yose muzvare Sibanda vanoti zvakavaomera zvekuti vava nepfungwa yekuvhara bhizinesi ravo sezvo risina chiedza mberi kwaro
ranai ra2019 gora rakaoma ra2020 zvinotoonaunga zvichatoita futi wese because zvinhu zvirongokwira machira every week totofunga kuti regedza tisiye 2020 pamaybe tinatatozvisiya nazvo because zvazvirodhura
vabhatungirande mugari wemamutare vanoti vana venguva ino vakaberekerwa nhamo sezvo vabereki vavo vasina chekubata uye pasina tariro yeramangwana vachengetai chamisa avo vanoita basa rekutengesa zvinwiwa vanotiwo nhamo yegore rino yawedzerwa nemvura isiri kunaya zvakaringana mudzimwe nzvimbo munyika
taikuona kwamuri kuti hakuna mvura chikafu zvinhu zviri kudhura mari dzacho dziri kungoramba zvichinzi makoini mamwe achatengi izvo 50 cents airunzi aichatengi saka hamene kuti zvinoda kuti zvifambise
amai anesu musabayana avo vanotengesawo zvirimwa vanoti gore rino hapana change chakavanakira sezvo zvekutengesa zvavo zvaipera kuora nekushaya vanotenga sezvo vashoma varivo chete vane mari ukuwo imwe mari yesirivha yave kurambwa kugamuchirwa nevakawanda
sesusu tinoita zvekuodha tichitengesa nguva dzinoidzi wanga wakutirambira makoini wanga wasingachadi wakuti toda mari dzakabatana asi kumabhengi kwacho ndo mari dzadzichipiwa vanhu saka isusu pakunohodha apa tataomerwa zvikuru ende bhizinesi racho gore rino ranga rakadzikira kupinda gore rapera gore rapera takatengesa pakrismas asi gore rino hatina zvinhu zvakaora zvimwe zvetikatorasa
asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano pf kumanikaland vakenedi tarochera vanoti vanhu ngavasamhanyire kushora hurumende gore rino sezvo range riri rekuronga hwaro hwekuvaka nyika ra2020
tiri pafoundation yekugadzirisa nyika 2020 musias building wall tinonga taapa mberi vanhu vakutitanga kuona kuti no foundation iri kureva imba rakanaka
imwe nhengo yezanu pf vatrevor nachi vanhu vemudzidzi pamutare polytechnic vanoti kunyange hazvo gore ra2019 range rakaomarara hurumende yebato ravo iri kuedza nepainogona napo kuvandudza upfumi nemagariro evanhu kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuwanira vanhu pekugara pakanaka vanhachi vanoti kuno kwamutare kwakaparurwa urongwa hweurban renewal huchapa kuti vagari kunyanya vemumusha mukuru wesakubva vagariswe pakakodzera sezvo misha yavo yava yemakore agocha nhembe uye vamwe vechidiki vachiwanirwa zvekuita zvemabasa emaoko Meya Gutare Mutare va Blessing Tandi vachitaura ne Studio 7 vari parunare vati vanotarisira kuti hurumende ichazadzikisa zviri mubumbiro renyika rezvekudzosera masimba kumatunhu kana kuti devolution zvingabatsira kufambiswa zvakanaka kwemaguta nematunhu. Vatandi vanoti izvi zvinobatsira pakuti matano ekusunga wirirano haazotori nguva refu sezviripo pari zvino. Vanoti matambudziko ekushayikwa kwemvura kudzimwe nzvimbo muguta reMutare achange apera mukutanga kwemwedzi mina yegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.